Vachitaura kuvanhu vanga vakaungana pamuzinda weAmerica vachitevera zvange zviri kubuda musarudzo dzekuAmerica, vaThomas vati nyika yavo icharamba ichitsigirawo nyaya dzekupedza nzara pamwe nechirongwa cheYoung African Leadership Initiative kana kuti Mandela Washington Fellowship, icho chinopa mukana vechidiki vemuAfrica kuenda kuAmerica kunodzidzira zveutungamiri. VaThomas vati vafara chose kuti vanhu vemuZimbabwe vafarira sarudzo dzenyika yavo uye kuonawo kuti utongi hwejekerere hunofamba sei. Vatiwo vaona sekuti vamwe vanhu vange vasiri kufara nezvabuda musarudzo idzi, vakati vanofanira kuzvitambira nekuti ndizvo zvinoita sarudzo, vamwe vanokunda vamwe vachikundwa. Mumwe wevasina kufara nezvabuda musarudzo idzi ndivanyasha Dliwayo, avo vati vashamiswa zvikuru nekukunda kwavaTrump, asi vati havana zvavangaite nekuti vanhu vekuAmerica vaita kuda kwavo. Vatiwo havaoni vaTrump vachishandura mitemo yeAmerica pakudyidzana neZimbabwe.
Mapolisi eAmerica tichitarisa muhistory haanyanyochinji hawo, anochinja pano neapa, asi ndofunga zvichangoramba zvakadaro sezvange zviri.
Muzvina bhizimisi Patronela Maturure vanoti havanyanyi kufarira nyaya yavaTrump yekuda kudzinga vanhu vekune dzimwe nyika vari muAmerica zvisiri pamutemo.
Inonyanyondirwadza ndeye yekuda kudzinga vanhu vasiri vemunyika imomo, because hapana nyika inoda kushanda iri yega. Munofanira kunge muchibatana nevanhu venzvimbo venyika dzakasiyana siyana. Saka zvekunyanya kuda kubuditsa vanhu vakauya vachizoshandira munyika imomo hando nyaya imwe yakanyanyondirwadza. Kwagoita nyaya yemadzimai, munhu anoratidza kunge asingarespekte madzimai. Ukatarisa makomments ake achikura, upenyu hwake, and imwe cash talk yake ka it borders on being kungotaura zvinhu zvine usinye.
VaTrust Mamombe vati chabuda kuAmerica kuti munhu anokwanisa kukwikwidza kunyange asingadiwe nevamwe vebato rake.
Chidzidzo chikuru panyaya iyoyo yekuti vaTrump vanga vasingadiwi vava vasiri munhu wepati ndechekuti chero muno muZimbabwe, chero patienda pamaelection a2018 kana 2023, chakakosha ndechekuti munhu auya ari kutiti chii uye anoti winzira chii zvisinei nebato rake.
Vatiwo chasara kuvanhu veZimbabwe kugadzirira kushanda navaTrump kunyange hazvo vari munhu anokwanisa kuita zvisingafungirwe.
Trumpwo zvakare sava mavhonyongodzi. Chero chamunogona kufungira chinogona kuitika. Handisi kuti vachati bhomba, handisi kuti vachati zvakati zvaipa chauya voti vakuda kutitonga ivo, asi pachaitika maradical moves akakosha. Hongu zvinhu zveaid America sezvataura vaambasada pano patiri hazvichinji. Zvinhu zvokutibatsira mumalaria, muHIV hazvichinji, asi vaTrump munhu asingavandi kuseri kwechigumo.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vaVivid Gwede vatiwo zvakakosha kutambira zvabuda musarudzo idzi, vachiti sarudzo idzi dzakaitwa zvakajeka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.